zvirikuwa ridza kuti Zimbabwe yadzoka kumashure nguva yalo Bengora chaiyo. Taiziva kuti kana uchiita uchitengeserana paitwa barter trade. Saka apa takuita barter trade. Inova kuti unotsvaka commodity inonga ine mumwe muchinjana. Haikusi kubudirira ikoko. Nguva yatava inoyi nedzimwe nyika. Vafambira mberi zvakanyanya nekuti nyaya dzemari harisi dambudziko. Ukaenda kuZambia iri kuenda mberi mari haisi dambudziko. Zambia, Mozambique, South Africa munomu ndofunga dambudziko taanarire kuti vanhu vazhinji vatopererwa kunyanya ivo vana nezvemari vana vamangudya vapererwa nekuti dzinowanganiko mbudzi dzacho dziri kumusha dzinonzi dzinokwanisa kunobhadhara school fees. Chiri kuitika panze kuti pakugadzisa dambudziko remari pane kusaona zvakanaka kuitira vanoona nezvemari kuti dambudziko iri riri paviri. Nekutanga ndekuti mubhengi macho vanhu vatorina mari yacho nekuti mabasa akapera. Ndosaka mari yacho futi iri kuita shoma nekuti anogadza zvigadzirwa havasi kukwanisa kutengesa zvinhu zvakarengana. Ndofunga kuti vakawana maaccounts akabuda mazuva anaya Delta beverages. Airaridza kuti masales avo zvavanotengesa zvadzika ne10% zvichienderana negore rapera. Makambani ese ari kuripota ari pastock exchange vari kuratidza kuti zvavari kutengesa zviri kudzikira zvakanyanya. Saka pane dambudziko rakanyarara. Risi kunese kutariswa zvakanaka kuti rigadziriswe. Vanhu havana mabasa. Ndosaka vasina mari pakutotanga napo kuti vaone kubhadhara zvavanofanira kubhadhara. Chechipiri ndicho vari kuenda kumabasa vacho. Havasi kukwanisa kuona mari yavo nekuti kumabhengi mari hakuna yakadyiwa navo vachina masa.
Ko sei muchidaro kuti vachina masa ndovasiri kufambisa upfumi zvakanaka?
Mukatisa budget ravachina masa raakutaura kuti vakatora $4.4 billion kubva mumabhengi vachishandisa matreasury bills avaitora anova financial instruments vaishandisa kutora mari ichifinanza masalaries. Saka kumabhengi taitisa madeposits edu arabo $6 billion. Kana vatora $4.4 billion zviri kureva kuti vatosiya $1.6. Vanhu vakunotora mari yavo $6.6 havachaoni mari. Mokuti hanzi nawo uchishandisa embudzi kubhadhara zvikwereti kubhadhara zvinoda kubhadhara. Imbudzi inganeko dzosvika $6 billion dzinoenderana nemari inoda kuti torwa mabhengi tinoda kubhadhara mbudzi idzo tibhadhara zvikwereti. Kwakupera ndokwanzi kugumirwa manje.